Vanhu vakawanda vemamutare vafara zvikuru mushure mekubatsirwa nenyanzvi munyaya dzezveutano paurongwa hwekucherechedza mabasa anoitwa neFACT. Mumwe wevabatsirwa ndiamai Bekiwe Mazuru avo vane gomarara. Amai Mazuru vati vafara nekubatsirwa kwavaitwa sezvo vasina mari yekuti vavhenekwe chirwere.
Ngoti hatisingambofungirawo kutiwo kungava chirongwa chakadai zvemahara, ngokuti mazuva ano mari yacho iri kunetsa kuti tioneko tichiendozvipatara tichioteswa hatiwanikiwo tichione maridzo. Saka tiri kufara chaizvo.
Mumwe mugari wemuguta vaalec Matega vafara zvikuru sezvo ivo nemhuri yavo vabatsirwa pasina muripo.
Bhenezi munyasha, ngendaa yekuti zviro zvakafanana neizvi kai tatisinawo bamukana wekuti tinge tichiongororwawo mahara, uyezve kana zvichinge zvazoitika takuziva petonga takamira kuti tiri pavi pacho. Ngokuti ukazoonera kurodhi pamwe pacho unoshaya mukana wekuti ungo nenguva yekuti ungochibatsirika, asi zvikaitika maitikire zvaita izvi tichichionanawo nehama neshamwari tosindisana kuti ndo chaizvo chaizvo.
Vapita Murinye vativo vanga vava nenguva vachiverengera kuongororwa.
Chakanaka nekuti zvii kutaudoziwawo petakamira kuti takamira papi, tiri kurwara here kana kuti hatisi kurwara. Vanhu vanobatsirika, vanhu vari kutorwa maexray yekuti vaone kuti mwiri dzavo dzakamira seizi.
Vajairosi Dhakwa vaongororwa ropa ravo vakati vanofara zvikuru nebatsiro yavapiwa pachena.
Chatinakidza kuteswa kurikuitwa vanhu pachena pasina mari. Zvirwere zviri pano zvekuteswa zvakaita sekenza, HIV zvese zviri kuteswa pachena pasina mari. Chirongwa ichi chakanaka ende chanakidza zvikuru nemhaka yekuti hapana mari, zvinhu zvaiswa pachena. Nekuti zvinobatsira vamwe zhinji kuti tizive patimire, kunyanya HIV nekenza.
Vasimba Makina avo vanoshanda nesangano reFACT vanoti chiitiko chanhasi chimwe chezvirongwa zvavari kuita mumatunhu akawanda munyika.
Zviripo zvakati wandei kubva chekutanga chatichukurudza seZimbabwe inei. Chirwere cheHIV chatinetsa, hakuna munhu asina hama yakambofa kana kufa ndicho. Tafunga kuti isusu seNational AIDS Council ngatibatsire vanhu. Tabva ipapo toita kuti kukenza.
Sangano reFACT rakatanga kwamutari ndokuzopinda mumatunhu anoti Masvingo Midlands, Mashonaland East neMashonaland Central. Chirongwa chanhasi icho chapindwa nevanhu vanosvika zviuru zviviri, change chichitsigirwa nemasangano anoti National AIDS Council, UK AID, USA AID, Ikoshua Nyaradzo Funeral Service nemamwe, uye vaimbi Killer T, Colors na Windy President. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Fleda Moyo.